zvichitevera kushayikwa kwenhomba yecovaxin nevamwe vakabayiwa nhomba iyi yekutanga. Mukuru wezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vati vanhu ava vanokwanisa kuchibayiwa nhomba dziripo asi vanenge vototanga patsva.
Kana wambobayiwa covaxin tinongoti nedambudziko kuti hatina the second one because hatana tinayo yakaexpire. So takuvakurudzira kuti ngavabayiwe kutanga zvakare Sinopharm, Sinovac.
Vachonzi vati nhomba yecovaxin yanga yaishoma munyika uye nhomba yakapera simba muna chikumi. Vatiwo kubayiwa imwe nhomba hakuna njodzi, vakati kuti munhu ava nedziviriro yakakwana anofanirwa kubayiwa nhomba mbiri dzakafanana.
Tinoencourage vanhu kuti kana vakabayiwa Sinopharm, your second dose should be Sinopharm.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance vaHenry Madzorera vati hurumende inofanirwa kugadzirisa dambudziko rekuti vabayiwa nhomba yekutanga vanoshaya nhomba yepiri.
Vazhinji vari kushaya masecond dose enhomba yavo. Vanhu vaya vakabayiwa covaxin tiri kuona kuti havana izvino second dose vari kuishayiwa. Procurement yedu yakasarira shure zvikuru. Kare kuti tibate matargets edu, hurumende inofanira kuunza madoses anodarika 4 million a month. Zvino kana 1 million a month yacho vari kukundikana.
Mukuru wecommunity working group on health vaita Rusike vatiwo hurumende inofanirwa kutsvaga nhomba dzakakwana, vachiti vanhu vakabayiwa nhomba yecovaxin nevakabayiwa Sputnik V vari kutambura nekushaya nhomba yepiri.
Tichine vanhu vari kuita dambudziko kunyanya-nyanya vaya vakabayiwa mamwe mavaccines akaita sana Sputnik vekuRussia neyekuIndia, vachiri kunetsekana kuti vawane nhomba yepiri.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati vange vasati vaziviswa chimiro chehurumende maringe nezvekuti vakabayiwa nhomba yecovaxin ava isisiri kuwanikwa munyika vodii. Zimbabwe yakapiwa neIndia nhomba dzecovaxin zviuru makumi matatu nezvishanu uye hurumende inoti ine urongwa hwokubaya nhomba yecovid-19 vanhu vanosvika mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi. Zimbabwe inoti yapinza munyika nhomba mamiriyoni gumi nematatu kana kuti 13 million doses. Hurumende yakazivisa nezuro kuti COVID-19 yakauraya vanhu gumi nevasere uye vanhu mazana maviri nemakumi manomwe nevashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zana nemakumi maviri nezvitatu nemazana mapfumbamwe nemakumi masere nevatanhatu 123,986 uye vafa nechirwere ichi vava zviuru zvina nemazana matatu nemakumi mashanu nevatanhatu 4,356. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga munyika yese vava mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana zvine makumi mashanu nezvitatu nemazana mashanu nemakumi maviri nevapfumbamwe 2,453,529. Vabayiwa nhomba yepiri vave miriyoni nezviuru mazana mashanu zvine makumi matanhatu nechimwe nemazana matatu nemakumi matanhatu nevasere 1,561,368. Uwandu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.